vanyanyo kutaura vakasimbirira chaizvo kubvira pakutanga Russia kurwisa kwairi kuita nyika yeUkraine vakapinda mune zvavari kuita senyika yeAmerica kuzama kupanisha Russia zvamasanctions nokubva vazotaura zvekurwadzikana kuri kuitwa nepasi rose nenyaya dzeekonomi nezviri kuitwa neRussia vakabva vataura marwadzo eekonomi muAmerica muno kuvanhu vomuAmerica vachizobva vapinda ivo zvavakaita vapinda pabasa kubva gore rapera nezvavari kuda kuita zvishuviro zvavo vachikumbira mari kuti mitemo yemari inobva kuCongress inge ichipasiwa vazotaura zvekare vakananga nezvecovid-19 paya zvavakaita kurwisa chirwere ichi pamwe chete nezviri kuitika nezvavari kutarisira
Ko pane nyaya zvezveupfumi zvemabhizimisi zveikonomi muAmerica vati chii chamabata
vatanga ivo kutaura kuti upfumi hweAmerica hunenge huri kufamba zvakanaka asi vanhu vari kurwadzikwa nokuda kwokudhura kuri kuita zvinhu zvichisanganisira nezviri kuita zviri kuitwa kuUkraine uko neRussia zviri kuita kuti peturo nedhiziri zvikwire zvichikwidza zvese zverendi zvichikwidza zvese zvamafizhi asiwo vazotaura zvavari kushuvira kuita nezvavakatoita kuitira kuti marwadzo iwayo eekonomi adzakire vanotaura ivo kuti vakaita kuti mutemo wemari weAmerica Rescue Plan ukakrieta mabasa akawanda chaizvo muAmerica ukakudza ikonomi yeAmerica kusvika pakuti vashandi vangavoshayikwa zvekare nyangwe zvazvo upfumi kwedu marwadzo eAmerica ikonomi kudhura kwezvinhu kuchikwira asi pane zvavakazama kuiti
zvavataura izvi zvichagamuchirwa sei zvichatambirwa sei nevagari vomuAmerica
ndinoona kuti zvichatambirwa chaizvo nokuti zvimwe zvazvo zviri kutoitika tiri kuzviona isu vuno kuohio kwavapembedza kuti kambani yeIntel iri kuinvesta mari yakawanda chaizvo kudarika imwe investment yati yamboitwa muAmerica mose
panyaya yekubatanidza nyika mavona chii apa
ndavona kuti vaBiden vari kuita basa rakakura chaizvo pamwe chete nokudzidzisa dzimwe nyika dziya dzinowanza dzati taakuita look east taakuita look kupi zvinoremadza nyika izvozvo hazvikudzi nyika izvozvo vaBiden vari kutaura ivo kuti zvavari kuita vari kubatanidza vari kutsvaga ushamwari kubva kuAfrica kubva kuAsia kubva kuEurope kuti varwise muvengi wavo Russia iri kuomesera nyika yeUkraine pamwe chete nokuomesera pasi rese saka chidzidzo kunyika ichochi zvokuti kwai vana look east zvezvi hazvibhadhari